Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 15, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa neZuro neAl Jazeera ronzi nevamwe rinoratidza kubatwa kwakaitwa hurumende nemakoronyera ari kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Bato reZANU PF rinodzokorora sarudzo dzemaprimary arts ebato matunhu anonzi akaita mhirizhonga pasarudzo dzekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari kutevera nyaya yakaburitswa neAl Jazeera yekuburitswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba munyika vanoti vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa neZuro nenhepfenyuro iyi rinoratidza zvizere kuiswa muhomwe kwakaitwa hurumende nemakoronyera, uye vari kukurudzira kuti matare eparamende neseneti agare pasi aone kuti utungamiri hwenyika huchiri kukodzera here kuramba huri panyanga. Izvi zvinotevera kukandwa munyaya idzi kwemazita emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa pamwe nemumwe wevanakomana vavo. Asi pave nemaonero akasiyanawo pakushayikwa kwezita remutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga munyaya iyi, vamwe vachiti zvinoratidza kuti vaChiwenga vakachena, asi vamwewo vachitiwo dzimwe nguva Al Jazeera yakangonangana nemhuri yemutungamiri wenyika nevainodyidzana navo chete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Documentary rekupedzisira rinoratidza yatinoti muchirungu state capture, kutapwa kwehurumende nemakoronyera. Hurumende inenge isisiri kuita zvainotarisirwa kuti inge ichiita, uye mutungamiri wenyika anenge atsveta mhiko dzaakataura kuti ndichange ndiri munhu anotungamira maringe nebumbiro remutemo wenyika, uye ndichiendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe nekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Saka dokumendari rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vaakususukidza mberi zvido zvemakoronyera, zvinova zviri kuita kuti upfumi hwenyika hwaifanira kunge huchibatsira kuvaka zvipatara kuti vanhu vararame, mari idzodzo ndo mari dziri kutorwa naana Patini, naana Macmillan, naana Hubert Angel neFirst Family. Saka mune dzimwe nyika chinhu chekuti taifanira kuti parliament neSenate vakwanise kuti vagare pasi vozeya kuti utungamiri huripo munyika huchiri kukodzera here kuti hurambe huripo. Ndo panotaurwa nyaya dzeimpeachment.
Tinoona kuti kubva kwekutanga uko hatina kumbonzwawo zita ravaConstantino Chiwenga vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zviri kureva here kuti vaChiwenga vakachena munyaya idzi?
Hazvigone kuti titi vakachena vaChiwenga. Chinhu chatingade kungotaura apa ndechekuti documentary reAl Jazeera rangotarisa gold chete, and the gold racho vangotarisawo mamwe macharacters ari kuratidza kuti macharacter ari kudyidzana nemutungamiri wenyika nemhuri yavo. Asi hatifunge kuti ndizvo zvega zviri kuitika mugold sector. Gold ndiro rega rabatwa pa Al Jazeera asi tine ma diamonds zvekare.
Zvi zvingatarisirwa nevana veZimbabwe.
Taane ruzivo rwakazara kuti chii chiri kuitika mahofisi ehurumende. Saka chinenge chakutarisirwa ndechekuti kana kuri kutiwo vatungamiri vane nyadzi, it's time yekuti someone antaro kuti inini ka ndine hurombo nezvakaitika asi ndinofunga kuti yanguva yekuti ini ndisuduruke. Hazvinei kuti uri paposition ipi mugovernment kana wakamenshenwa muAl Jazeera. Zvine umboo huri kuratidza kuti wanga uri mumakoronyera imomo. Vanhu vanenge vachitarisira kuti unoitawo nyadzi dzekuti apa hazvichaita kuti ndirambe ndichipfuurira mberi.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rePoverty Liberation Movement iro rinoti rinorwisana neurombo nhasi raunganidza rubatsiro pamwe nemashoko ekusimbisa izvo zvasvitswa kumhuri yavaJob Scholar avasvitsa nhasi mazuva mazana matatu nemashanu kana kuti 305 vari muusungwa. Mumwe wenhengo yesangano rePoverty Liberation Movement vaobeti masaraure vanoti mapurisa ambovarambidza kusvika pamba pavaSkala vachiti vashamiswa nechiitiko ichi sezvo kuenda kumba kwavaSkala kwanga kusingade mvume yemapurisa sezvo vanga vachishanyira hama dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Ngatinzwei hurukuru yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Macitizens anoungana ari pausangano rinonzi Poverty Liberation Movement, inove civic society organization inorwisa urombo muZimbabwe, yakatangwa naivo vaSkala pachizvavo vasati vaenda kuchere. Vaungana vachida kuita solidarity nemhuri yekwavaSkala. Takakoka tichiti mumwe nomwe auye nezvaainazvo chaanenge angowana kuti tipe vaSkala. Takatakakumbirawo nematsamba solidarity yekuti vanoda kunyorera tsamba vaSkala kana vari mujeri vazokwanisa kuverengawo kuti vana veZimbabwe vari kuvarangarira vasafunga kuti ndivo vega vari kurwadziwa, isu tiri kurwadziwawo. Dambudziko razoitika nderekuti tikazosvika kuine mota dzinokwana 16 dzemapurisa kusanganisirana nedzimwe dzeandiriot dzakatobhloka panenge pachida kutoendwa nevanhu, zvaita kuti vanhu vazhinji vazoita rumwanda mwanda vachitiza. Asi vashoma vasarawo vakwanisa kupindawo nezvishoma zvavainazvo, asi matsamba ese sezvaanga ari panzvimbo takwanisa kuti tiasvitse. Tine chivimbo chekuti magweta avaSkala vachavaendesera.
Sei matora danho irori?
Chanyanyoita kuti titore danho iri ndechekuti tiri kuti vaSkala mumwe wedu, mutungamiri wedu, ishamwari yedu, kurwadziwa kwavo kurwadziwa kwedu. Hatina zvizhinji zvatinokwanisa kuvaitira kunze kwekuti vangozivawo kuti tiri kurwadziwawo sekurwadziwa kwavari kuitwa nekusungurudzwa kwavanoitwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa.
Pane vasungwa here pachiitiko ichochi?
Pana vazosungwa, ndicho kufara kwatiri kuita, nekuti urongwa hwePoverty Liberation Movement hwekuti vaSkala vasunungurwe huri kuenderera mberi. Tambotanga nekungopa vaSkala solidarity, tichaenda panext stage yekuchiwedzera kupaila puresha kuhurumende. Tsamba dzataa kuzokolekta hadzichisiri dzekuenda kunopa vaSkala, dzaa dzekuenda kune vakavasunga tichivaudza kuti tinoda kuti vaSkala vasunungurwe. Saka tiri kufara kuti pakutanga kwataparira chirongwa chekurwisa kurwira kusunungurwa kwavaSkala kwataita nhasi, hakuna makazhualtis aripo. Zvinoita kuti ticharamba takakwana, takawanda, tichiwedzera manhamba, tichienderera mberi nechimurenga ichi kusvika vaSkala vasunungurwa vajoinana nemhuri yavo.
Vanga vari nhengo yesangano rePoverty Liberation Movement vaobeti masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nechitatu svondo rino rakanyorera tsamba kugurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, mukuru wePublic Service Commission pamwe nevanotungamira nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council, richivayeuchidza nezvenhau yemusangano weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi wakasiyirwa panzira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakanyorerwa tsamba idzi kuti vanoti kudii, asi munyora unoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa. Vanoti chinangwa chemusangano uyu chinenge chiri chekuti nhau dzakasarira dzisina kupedzwa pavakaita musangano wekupedzisira dzienderere mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tirikuona kuti hurumende irikuramba yakanyarara sepasina chiripo. So seboka rinomirira vashandi hurumende vese takanyorera tsamba iyi tichifunga kuti hurumende ichatipindura nenguva pfupi. Asi zvikapari zvinhu havasati vataura nesu kana kuti vatipindure kuti zvakamira sei. Chinotishungurudza ndechekuti hurumende haisi kutora matambudziko evashandi sezvaanokodzera kunge ari. Tikatarisa yatinoti inflation muZimbabwe iri kurova mari yedu zuva nezuva, asi hurumende inoramba yakanyarara isingateereri zvinenge zvichiuya nevashandi.
Matanho api amuchatora kana musangano uyu wakanga usina kubudirira?
Isusu sevamiriri vevashandi tikaona hurumende isina kuya kwatiri musvondo riri kuteverera, tichaenda kwatinoitira nhaurirano tichivazivisa kuti tauya kuti tipedzise nyaya dziya dzatakasiyira panzira. Tikatarisa vashandi vehurumende vatova pedyo nekutambira mari dzavo dzemuna April. So hurumende iri kuramba yakaisa senda munzeve isingadzoki kwatiri kuti tipedzise nhaurirano dzemufirst quarter. Zvinova zvinozotinetsa zvakare kuti tatova musecond quarter hatisati tapedza nhaurirano dzemufirst quarter. So ticharamba tichivaisira pressure next week kuti tisangane titaurirane tipedzerane.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF nhasi radzokorora sarudzo dzaro dzemapuraimari dzakambokanganiswa nemhirizhonga mumatunhu anoti Mbare, Churu, Gokwe neMbudzia neZvimba West. Sarudzo mudunhu reInsiza South kumateveleland South dzinonzi dzichaitwa musi wa22 kubvumbi unove mugovera unouya. KuZvimba West vaziyambi ziyambi avanove gurukota rezvemutemo uye varivo mumiriri wedunhu iri muparamende vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga zvimwe chete nekugokwe neMbudzia, uko vanove mumiriri wedunhu iri vajustice mayor vadyejena vakakundwawo. Hatina kukwanisa kubata murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima kuti tinzwe kuti zvichabuda musarudzo zvichaziviswa riini uye kuti sarudzo idzi dzafamba sei nhasi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Manyara Irene Muyenziwa vebato reFreedom of Rights Under Sovereign Party for Us avo vari muno Washington DC parizvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamafambira iko kuno ku Washington DC parizvino.
Tauya muno nenyaya IMF ne World Bank. Yatiunza pamwe chete kuti titaure zvikwereti zvenyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica.
Chii chamungati nemadzidza kumisangano uyu chamungada kuzoonawo chichishandiswa kuZimbabwe?
Tadzidza kuti chikwereti chinhu chekuti chinokwanisa kuti tigadzirise. Tichitarisandisa matools anoprovidwa nayo IMF. Ndozvimwe zvatatarisana nazvo tichishandisa iyo debt dynamic tool yavaunza parizvino kuti tinge tichidzidziswa kuti how we can remove the debt for African countries.
Tinoona parizvino pane nyaya iri kupisa, nyaya yedocumentary re-Al Jazeera yanga iri kuratidza iyo zviri kuitika, ukoronyera huri kuitika panyaya yekutengeswa kwezvicherwa zvenyika. Imi sebato renyu zvii zvamuri kutiwo kana mukapinda muchawanikwa muchigadzirisa?
Bato redu re-For Us Party richange richiuya iyo panyaya yekuunza mapolicies manyowani anokwanisa kuti atarise kuti vanhu vari kupiwa even malicense ekuti vamaine vari credible here kunge vachipiwa malicense wayo. Tisiyanise kuti corporate license neindividual license and kutarisa izvo kuti marules atichaisa in place haabvumire kuti vanhu vange vachiendesa gold kune dzimwe nyika zvisiri pamutemo ndizvisina government isina muzivo wayo. Everything chinenge chichipfuura chichibuda munyika yeZimbabwe zvichange zvipfuura with the government involvement as well. Zvaakutarisana nebato re-For Us kuti kana chinge tichiuya isu chichipinda muZimbabwe tiri kuisa utungamiri hune hujekesera husina hukoronyera, utungamiri hwekuti tiri kutarisana nemalaws mamwe akaiswa nenyika dzakaita sana Botswana how they took over directorship yeDBS in their diamond mining. Zvinhu zvatichaisa in place tichikopera nyika dzakaita daro ndadziri kuita zvine musoro when it comes to their mineral adaptation and exportation.
Tiri kunzwawo vamwe vanoshora vari kuti imi vezvemapato anopikisa hamusi kutaura nezwi rimwe chete muchishora uori uyu uri kunzwa uri kuitika munyika mudocumentary iri reGold Mafia reAl Jazeera. Munoti
documentary richangobva mukubuda, saka tikutarisa iro parizvino kuti chii chakadzama chakashata chakaitwa nevanhu vari involved munyaya iyi. Tisati taenderera mberi kutinge tichiti izvi ndo zvatinenge tichitarisana nazvo.
Takatarisana nenyaya iyoyi yesarudzo dzichauya, imi muri mumwe wemadzimai vachange vari kukwikwidza, munofunga kuti mune rutsigiro rwakakwana here? Zviri kufamba sei?
Rutsigiro rwuripo rwakakwana, especially kumadzimai tatarisana nazvo tichiti inguva ino yekuti tipanane mukana sevanhu vechidzimai nevasikana zvekare. Vanhu vandataura navo pari zhinji vanhu vechikadzi nevasikana kuti time yekutinge tichiungana tichibatsirana kuti tione shanduko yatiruda kuwana muZimbabwe. Sezvamunotarisa vanhu vechikadzi, tisu tine nhamba zhinji panyaya yekuvhota muZimbabwe, ende tichitarisa zvedu sebato re-For Us taenda kumamisha mazhinji tichitenderera tichitaura kuti production yatiinayo ndiyo iyi yatiruda kuti tiwane shanduko muZimbabwe.
Tinoona nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai panguva iyo yesarudzo inyaya inogara kutaurwa pese panoitwa sarudzo. Zvii zvamuri kuita sebato rinopika kisa kugadzirisa nyaya iyi yemirizhonga?
Mirizhonga inowanikwa munyaya dzepolitics, asi tikutarisa iyo parizvino kuti tiri kupa umboo hwepeace nguva yese yatikutaura isu sebato re-For Us Party. Sitichidzidzisa mamwe mapati kuti handizvo ruzha, handizvo zvinochinja nyika, asi tikabatana tichitarisa ikonomi yedu nekuwirirana pana izvozvo kuti toita sei kuti tichinje ikonomi yedu. Ndo zvatiri kusumudzira isu bato re-For Us tichidzinga isu vanhu vanoita ruzha panyaya yematongerwo enyika.
Makamira sei panyaya yekushanda nemamwe mapati anopikisa?
Zvinhu zvekuti ndo zvatakatanga kutaura nezvazvo tichiforma party yedu. Zvinhu zvatikutasana nazvo kuti pano dissolve parliament ndo patrine mukana wekuti tinzwisise kuti nhingi nhingi vakazvimiririra ende vane nguva yekupiwa mukana wekupiwa kuti vasarudze party yavanoda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro naMambo Nembire vaClemence Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, kukuchaitirwa mbemberero dzegore rino dzekuwana kuzvitonga kuzere dzechimakumi mana nenhatu kana kuti 43rd Independence Celebrations.
Tinotenda kuti vakambeni ikazuva yemhuri yezimbabwe shuviro yangu kuti ngatirarame murunyararo nokuti runyararo runounza kundutso muchivanhu chedu ndatenda
changamire nembire tiri kuona kuti gore rino ra2023 mhemberero dzekusvitsa makore makumi mana nematatu kana 43 years nyika yawana kuzvitonga dziri kuitirwa mudunhu remount darwin rinove dunhu renyu zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichochi
kokutanga makore makumi mana nematatu mhemberero dzadzika kuti dziuye kumount darwin rinove dunhu rokutanga kuti riite mhemberero dzekuwanikwa kwerusununguko kwezimbabwe kubvara muna 1980 takaemekedzwa zvikuru tagamuchirwa zvikuru takosheswa zvikuru nehurumende kuti tinge tinobata nyaya yemhemberero mudunhu redu isu semadzimambo ini ndakamirirawo dunhu remount darwin ikutambira nemufaro mukuru chaizvo kuti akwadi igaroziva kuti mhanza yembudzi iri pamabvi taremekedzwa zvikuru kuti dunhu redu ringe richibata mutambo uyu zvisati zvamboitika pamakore makumi mana nematatu atasvika pari zvino
chii chingadai chakaita kuti dunhu renyu ringe richisarudzwa pamberi pemamwe matunhu ose
kusaziva hangu kuti wakazoonekwa kuti ringe dunhu redu richisarudzwa kuti ringe dhuro rinotanga munhange mutangei asi chandinongoziva ndechekuti nhoroondo yerusununguko nekurwisana kwataita nevachena yakatanga zvikuru sei yakachiriridza kudunhu redu kuno kumount darwin vakatarisa nzvimbo inonzi Altena Farm nzvimbo yakarwiwa hondo ndepaikatangira ipapo ndodaira vatarisiwo nhoroondo yechimurenga kuti nedzimwe nguva yakachiriridza yakatanga kumount darwin ndomusaka vaita muono wokuti aregai tingoti tichitanga kumount darwin asi uyu muono wangu wandikuona kuti varangarira kuti dunhu remount darwin ndiro rine nhoroondo zvikuru yechimurenga uyezve kunove ndiko kumusha kwemudzimu mukuru kuno kuprovhinsi yedu yemacentral yambuya nehanda
munguva yehondo vanhu vakawanda vakarasikirwa nehama nemisha nezvimwe zvakadaro dunhu renyu rakacherechedzwawo here panyaya iyoyo
zvinhu zvakasvika asi kutongoti vana vembwa vasvinure nguva imwe chete vajongakande miri nyaya iyoyo iri kukurukuru hungu zvakacherechedzwa asi munongozivawo mamiriro akaita nyika yedu kuti tiri kuita zvedu nyika iri parumana nzombe inenyaya inongonzwa nguva nenguva kuti hazvina kunyatsotitwa asi zviri kugadzirika apo nepapo
todzoka kunyaya yedu yemhemberero sedunhu zvii zvikuru zvamungati zvichaunzwa nekudomwa kwaitwa Mount Darwin kuti kunge kuri kuchapembererwa mhemberero dzeindependence
maita zvakanaka vajonga kanembiri zvandiri kutarisirawo somuono wangu tambambo kuuya kwaita mhemberero dzekuwana rusununguko rwezimbabwe kuchaunza shanduko yakati wandei kudunhu remount darwin ndodaira pachaita urongwa hwemayouth empowerment hwemabasa hwekumutsiridza maindastry hwokurima idunhu rairima donje zvikuru remount darwin idunhu rinorima zvikuru zvakanyanyisa mbesa dzakaita sedonje dzandataura chibage fodya saka zvinhu izvozvo ndingangoti pachirungu zvichaunza economic empowerment kuvanhu
panyayawo yekuti nyika yawana kuzvitonga kuzere kwemakore makumi mana nematatu muri kuonawo here zviri kuenderana nebudiriro iri munyika tisingatarise dunhu renyu chete
hungu zviri kuenderana asi vajongana matambudziko panyika dzese dzese haashaiki matambudziko anenge aripo kuna ana America uko kunomborohwa neinonzi recession kuraidza kuti ikonomi inombodona nezvichimuko wapo nepapo zvakangofanana nomune yedu ini handisi hamuekonomist zvangu asi unongozivawo kuti nyika yedu yakatsokorwa nemazuva matsvuku nenyika dzakabudirira nezvavanotifungirawo nezvavanotiona sezvatiriwo asi mukufamba kwenguva ndodaira zvichagadzirika nokuti makatarisa kuno kumacentral kwakawanikwa oyo zvinhu izvozvo ndinodaira zvichaita zvadziriso nepundutso kuti tikuenda kupi tiri kubva kupi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mambo nembiri nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda vajonga kanemiri, ngatirambei tichikurukura mukanya maita basa, mugarei kure nemoto.
Manga makateerera kuna mambo nembiri vekuMount Darwin. Vamwe varimi vanoti havasi kufara nemutengo uri kubhadharwa fodya yavo kumisika yefodya kukaroi mudunhu remashonaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya anorima ari kutengwe vaRichard Bahera ava vasiri pasi pechirongwa chekubatsirwa kwevarimi nemakambani vanoti havasi kufara nemutengo usingadarike madhora ekuamerica mashanu pakirogiramu yefodya yavo.
Praizi yedu yemainput nepraizi yekg yefodya ngaiongororwe zvienderanewo, kwete kuti mainput rakabva mu$40 roenda mu$82 tikatarisa i100 points. Andidi makore ese patikatanga kurima foja kg yangori $5 inongori $5.
Mumwe murima anorima kukaruru vaChristian Zimindo vanoti vasanganawo nedambudziko rekubatirwa mari ivo vasina kupiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco company kana kuti MTC. Vazimindo vanoti vainge vabatsirwa madhora ekuamerica mazana manomwe kana kuti US$700 asi mukuru wekambani yemtc mukaroi vajustice Nyamande varamba kutaura nevatori venhau vachiti murimi anenge asina kufara anofanirwa kuenda kukambani yavo kuHarare kunyange mari dziri kubatswa kukaroi. Kunyange zvakaomera varimi vakawanda vamwe vakaita saamai Placidus Mutefa vanoti apunyaira hasha yemisodzi. Amai Mutefa avo vanorima kukazangarare vanoti fodya inotengwa nekuda kwekunaka kwayo vachitengesa nemadhora ekuamerica mashanu pakirogiramu. Amai Mutefa vanoti kurima vakabatana nevemakambani anoita zvefodya kana kuti contract farming kunobhadhara.
Ini ndiri kufara nhasi ndazorora baba neti ndikauya ndinoya ndichirwara kungoti ndinonozotengesa enda kuvhidhiyo unobhuka muzikini mabhero.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepgt vanoti mutengo wefodya wakakwira munyika muno kana zvichienzaniswa nenyika dzakaita seMalawi neZambia, asi vanoti dambudziko riri pakudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa.
Tikatarisawo mutengo wefodya iko zvino wakawedzera kudarika makore ose kubva kutanga kurimwa kwaiita fodya, uye mutengo uyu uchidarika nyika zhinji dzakatikomberedza seMalawi kana Zambia.
Amai jiti vanoti dambudziko rekuwanda kwemakambani anoyamura varimi kurima fodya rinokonzerawo kuti mitengo pamisika isakwire sezvo makambani aya ari iwo chete pamutemo anofanirwa kutenga fodya yavanenge vayamura pakurima.
Kambani yapamurimi mainputs ndiyo inotaura mutengo wemainputs, ndiyozve inotaura mutengo wokutenga fodya, zvichireva kuti murima haasisina paanotaurawo kana kuzvimiririra.
Varimi vefodya havabvumirwe nemutemo kutengesa fodya kukambani isiri iyo yakavayamura kurima kana kuti side marketing, asi varimi vasina makambani anenge akavabatsira nezvikwanisiro vakasununguka kutengesa fodya yavo pamisika yavanoda. Varimi vakawanda vanonzi vari kupinda muzvirongwa zvekubatsirwa nemakambani nekuda kwekutiza kudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa fodya. Uko vamwe varimi vanonziwo vari kuchema nemari dzavari kubhadhariswa nevedzimotokari kutakura fodya yavo kuenda kumisika. Izvo zvinonzi zvirikuvasiya vasina mari dzakawanda dzavanowana kubva mudigita ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vatere, ndokusiya mina Gaino kumedi saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 15 kuMabasa 2023, igama uGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. Umgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion.
Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yamaNdebeleni, lapho abegcoba induna uDambisa Mamahuba Mafu ukuyaba induna uMaduna. Uhlelo abaculi bethu namhla silomculi kaMaskandi uMdaza Maqhawe ayachiyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Ihlandla lokugcina la lifilimu elesihloko esithi Gold Mafia lethulwe izolo njalo liveze isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel ekhuluma lomkaMnangagwa uAuxilia beqoqa ukuthi bangancedisa njani izigilamkhuba zakwele China ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze zithenge ngayo igolide bese zisiyalithengisa eDubai. Li filimu iphatha kabanzi uMnangagwa mathupha nangu uAngel labanye abafana lo Kamlesh Patni baveza sobala ukuthi basebenza laye. uMnangagwa akakatsho lutho phezu kwalolu daba. Abaningi bathi kumele kuphenywe lolu daba ngokuphangisa njalo kubotshwe izephulamthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDr. Jethro Mpofu ofundisa ezepolitiki kanye lezephilosophy eWits University kwele South Africa.
Umkhonono ulele phansi ngesisu kodwa abaphethe izintambo zombuso bahuquluza umnotho welizwe lemuli zabo labangani babo bezinothisa besiya phambili. Okuyinto edabukisayo ezithi ubuhlungu kakhulu. Ngakho ke ngikutshoyo ayibuncane lokhuyana okubonakeleyo kunengi okwenzakalayo emnyameni.
Unkosikazi kaMnangagwa Dokotela Mpofu uyaphuma laye kule documentary ekhuluma kanti lezi gilamkhuba zonke lezi ezinye eziphumayo ziphuma zisithi zona zidla loMnangagwa mathupha emsebenzini yenkohlakalo. Bengaba bebasukela yini abakoMnangagwa laba abathi badla labo kumbe kukhona okukhona?
Ubufakazi bukhona baba, njengoba utsho ukuthi kuphume obala bekhuluma ocingweni amadodzi la bekhuluma laye umama bekhuluma ngaye ubaba bekhuluma labo abantu bakhe bekhuluma ngaye ubaba labo bonke nje laba abaprofiti abaphumayo labo baphakamisa igama lakhe ukuthi ngumuntu abasebenza laye. Kodwa kuyinto endala iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. Umgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion ye diamond eyanyamalalayo ngakho zonke lezi zinto ke nxa sihlanganisa imthomelo sihlanganisa imibono siyabona ukuthi alithinteki kuphela igama lakhe umongameli yilo lodwa ekuqaleni phakathi lasekugcineni kwendaba ngakho singeke sithi ngemva kwale documentary ngemva kwale mfanekiso sithi bayamqambela bayamkhulumela basebenzisa igama lakhe ubufakazi bukhona bokuthi isandla sakhe sikhona ebuhuquluzini labo bonke ubugebe ngobenzakalayo ngomnotho la ngombuso welizwe leZimbabwe
yebo sobuveziwe ubumenemene bonke obenziwayo lobusela obenzakalayo ukuyiwa phambili njani kwenziweni
laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe sekumabandla e-civic society sekuma opposition political parties lawa ama-politician akhona phakathi kwezano aphakathi kwahulumende sokukuma civil servants sokuku-security sector yaseZimbabwe ukuthi yavuma yini kuqhutshekelwa phambili kusenziwa kanje abaphethe intambo zombuso bekuquluza umnotho bodwa loni ilizwe libhazalala amasosha ayalamba amapholisa ayalamba abasebenzela uhulumende bayalamba i-economy yelizwe ilele phansi ngesisu baya kuvuma yini abaseZimbabwe inhlanganiso zama-civil society ama-opposition political parties laba amasonto abama-church ukuthi ilizwe libuse kanjalo liphathwe kanjalo
U-Dr. Jethro Mpofu ufundisa ezepolitiki le-philosophy eWits University kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yemaNdebeleni lapho abegcoba induna uDambisa Mahubo Mafu ukuba induna uMaduna. Umafu obephethe lesi sihlalo ngemva kokutshona kukayise induna uVezi Maduna Mafu ngenyanga kaNhlola njalo ngomnyaka ka-2021. Umnumzana Mnangagwa uthe okumlethe kogodlwayo ukuzogcoba induna uMaduna ukuthi umuyi uVezi Maduna Mafu wayengumngane wakhe omkhulu. Bekungasimuntu kulo mcimbi obugoqela iziphathamandla zebandla lezanu PF kanye lezakhamizi zakulesi sigaba. Kusenjalo ibandla lezanu PF namhla libuye laqhuba njalo ukhetho lwalo olwama primaries kwezinye izigaba lapho iPolitbureau eyavumelana ukubana kufanele lwenziwe kutsha kulandela abakuthi ludlame lokwethuselana okwaba khona phakathi kwabasekeli balabo ababencintisa ngaleso sikhathi lusenziwa endaweni ezimbalwa ezigoqela igokwe nembudziya iZimba West lezinye kodwa abanye kuleli bandla bayakhonona ngasese bethi lokhu kwenzelwa abangane bakamongameli Mnangagwa abanqotshwayo kuma primaries akuqala izanu PF ibika ukubana izazisa uZulu ngempumela yalolu khetho ngomvulo. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi Poverty Liberation Movement namhla ihambe yayakupha umndeni kaMnumzana Job Sikhala ukudla lempahla emzini wakhe ezengeza eChitungwiza. Babuye bapha umkakhe unkosikazi Ellen Sikhala ugwalo obelulotshwe imbiko etshengisela ukusekela uSikhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kubika abaningi abethuselwe ngamapholisa kulumbuthano baphetha babuyela emakhaya abo besesaba ukubotshwa. Sixoxe legqwetha uMnumzana Kuda Hobe ukuzwa umbono wakhe ngokubotshwa kukaMnumzana Sikhala.
Indlela abayenza ngayo yindlela yokwethusela. So ngabe babamba nje ilunga le-CCC elingaziwayo. Indaba yakhona yayingeke yathola i-coverage kumbe yayingeke ikhulunywe ngendlela indaba kaSikhala esikhulunywe ngayo. But ngenxa yokuthi uSikhala kungumuntu owaziwayo emphakathini, kusuke kwethuse ngoba umuntu kazana kumbe umuntu ongela dumo lukaSikhala uyazibeka yena ethi kambe uma kusehlula uSikhala ukulwisana lohulumende mina ngingenza njani ukuthi ngimesane lohulumende. Kusho ukuthi phela mina ngingakwenza ngingakubulawa kumbe nginyamalale. So uhulumende uyenza ngabomo esenzela khonokho ukuthi kuyethuse ukuthi akula muntu omkhulu kakhulu kumbe omncane kakhulu ukuthi bemthathe bemvalele nje loba engethe songaxa. Indlela nje yokwethu sela ukuthi abantu weza ngabe opposition politics kumbe ngabe civil society bengavukeli uhulumende weZimbabwe.
Ubona ezaphuma na uSikhala ukhetho lungakaqhutshwa ngenyanga kaNcwabakazi?
Hayi, angazi ukuthi engaphuma kanini, kodwa kathesi sesimbona sehleli ejele engelacala engetheswangacala okwenyanga ezilithumi. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ehlale ezinye inyanga ezilithumi ezibuyayo, ngoba konke sokuzanyiwe sokuhanjiwe emakhothi waya kumakhothi aphezulu awelizwe, kodwa akulalutho osolwenzakele. Ngakho-ke kukhanya uhulumende uzamekela lapho afisa ukumekelela khona.
Umnumzana Kuda Hove ligqwetha elizimeleyo sixoxelaye eseBilitane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni lithi ukungani kuhle kwezulu kudale ukuthi lingatholi isivuno eseneleyo lonyaka. Lokhu sokudale indlala embi. Izilimo ezalinywa kuqala ikakhulu umumbu zatsha ngenxa yokuselakala kwezulu endaweni eziningi, kuthi kwezinye lasuka laba linengi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxelwa umsakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sewilonke phansi kwenduna uMathema uthi amabela atsha kulandela ukungani kuhle kwezulu.
Izulu lisuke lanyamalala sibili amabele sephakeme sezakhahlela, ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khonaphana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha uJanuwari. Kwaba lelanga elikhulu kakhulu amabele lanazi atsha. Ngokunjalo-ke sikhangelela ukuthi uhulumente ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa. Ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha.
Lanxa bekhala ngezulu elaba liluthwane enqameni, umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi eMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe liningi yagcina selidodisa konke okuyabe kodwa kukhona sikulimile besizamile mpela, and abantu balime ebuhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo, izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunatha batholile. Sekuyamela-ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizasupplimenta njani, uncedo sizoluthola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni, unkosikazi Juliet Nkuwane owe-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala ekhona.
Kudura izinto ezitolo, impuphu ikhwela nsuku zonke, i-violence emakhaya iningi, abantwana bayatshayana, imizi iyadilika. Okulwisa abantu yindlala, imitshato idilika nje yindlala.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGwanda uDumangoyo selaleziko.
Kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simtshayela ihlombe. Akulalutho sibili, izulu leli liphambanisa abantu. Bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi kusesekufitshane bazawina. Nanko lakho sokwala futhi, akulalutho sibili.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi seMandebeleni umnumzana Mkhundulelo Ndlovu uthi laloba besahlolisisa isivuno esikhona bakhona abazadobhadobha amabele lomumbu. Kusenjalo selimthonele oqondani moyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongulweni kwabomama bemawane. Uqondani obanjwe ngabomalayitha bemawane eBedbridge kuviki edluleyo selubhekise eGoli wethesha icalo lokudlongula ugogo oleminyaka ephezu kwamathumi ayisishiyagalombili 83. Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane uthi iningi lijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola, omama bebengasayithi ezinkuni
lengasa influence lohamba ngokuni bebanengi manje hayi ukuthi sokuza kancono nangobanjiwe bambambe eBait Bridge yena lo umuntu ohluphile siyakubongela kakhulu siyakubongela labantwana bebengasekho free bengasahambi kuhle intaba bomama batheza inkulu ezintabeni bebengasaye entabeni sesaba ubhinya yena lo
uqondane kubikwa sevalelwe entolongweni njalicela lakhe lizathoniswe phakathi ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje nangusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sixoxa labesifazana abehlukeneyo sicubungula udaba lwemfanekiso yomsakazo we-Al Jazeera eyama-documentaries wona okubikwa ebonisa ukuthi igolide leZimbabwe lithengiswa kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni njalo iziphathamandla zikahulumende ziyaphatheka kulolu daba. Umqalisi zibango uNkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Inkohlakalo le-gold mafia iyathinta kakhulu ngoba ikhangela kakhulu esingathi lokhu le-lack of good governance eZimbabwe. Singakhangela ukuthi nendlela ukuthi akula-accountability, akula-transparency. Ngoba igolide nathi liyaphuma eZimbabwe, imali kayingeni, imayingeni iphinde iphume, ugqiziswa leyo mali abakabhenefitha ngayo bona bodwa. Sinanzele ukuthi vele bona abantu beZimbabwe omama bathole nzima kathesi ngokuphinza abantwana, abanele ukuthi thonke abantwana, abanele ukuthi xa ukude etafuleni. Ngani ngoba isikolo kuyabiza, umntwana engagula abayele ukuthi ukuthi bayayibhadale ezibhedlela. Kumele sichange ukuthi uma sikhuluma ngokuthi abantu bahola imali eZimbabwe engalavali engelazi, sikhange ukuthi kathi vele bangaki nala bantu abaqhatshiweyo. Singakhuluma singakhangela about 80-something% of people are not employed, informal sector. And the most of the people that rely on just remittances our sector yalona bakathi singakhangela operate didula abasheshi abantu bayenzani. So if golide leli yethu kumele lisetshenziswe ngendlela elengqondo phakathi kathi uZulu weZimbabwe, umahlale Zulu weZimbabwe and the most vulnerable people ngomama labantwana abasezigabeni. Akula muntu ocabangayo ukuthi wona alright igolide siyaligeda emhlabathini, i-future ize injalo, igolide le inceda njani i-present generation and the future babela njani ngoba thandaathi amanzi kobulawa kuthiwa affecta ukuthi wona abantu bagebha amagolide kakhulu, umhlabathi usugugudekile, amanzi kasaflow ukuthetha emadamu onke lezinto ezi-impactayo but nightafrica izinezi kele ukuthi mali yangikhona yazi sisiza uyadingijibe ukuthi financially secure ama-house and food security. Singakhuluma ngokuthi wona urhulumente weZimbabwe umlandi wakhe singathi wona ukuthi avikele abantu sathi ngama-social protection definite.
Asizweni umbono kaNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emela iGwanda.
Hayi, njengephalamenti ngibona ngani abantu sesilubamba bambile but ngezinga eliphansi ngoba yindaba ahungahunga, yindaba elokhu isacatshanyela ukuthi abantu eyenza engakalandelelwa ngendlela yayo. Uba ngama-point of pressure interest ephalamenti lapho abantu kade bebuze bekhuluma ngakho ukuthi njengoba sekunendaba enje hayi usiphiwa laye wawuqondisa ukuthi hayi sesengamaruma sukuveleleyo njengelizwe esikukhangeleleyo njengephalamenti ukuthi sifuna ukubona nxa bebotshwa, sifuna ukubona nxa abantu begetshwa ngendaba zenezo njalo namalunga anti-corruption commission ozakhe sifuna ukubona khona bazakungena besebenze yini ngendaba le ngoba indaba izisa ubuhlungu kakhulu. Ungakhangela ukuthi mina eGwanda lapho enziwa khona ezingeni lemadedeleleni south kugcwele abantu abizothiwa ngotekethe abangena emigodini bethole imali ezincuncuncu benikezela besenzani but igolide lelana beselithiba labantu abasitha ngalo bephandle. Sekuyinto esizisa ubuhlungu njengenkokheli esimele abantu njalo sikhangelele ukuthi mhlawumbi sizakhangelisiswa sibona abantu bebotshwa, sibone kusiba lama-conviction njengelizwe.
UNkosazana Patricia Dube, ilunga lebandla lezapho, ugqiba lolu daba.
Sibhilishile sibit eSouth Africa ngenxa yendaba yonale ngoba isipart sonke lezi ukuthi umnotho welizwe lokhe uphela uphila kodwa kungena lutho abantu abeZimbabwe akhona ukuthonayo ngakhona lokhu iningi labantu liphila impilo yayimpilo lihlungu kodwa kunabantu njalo abathengisa utshwelizwe phandle benefitha bona labangane babo. So njengephathilize lokhu esiyalo zabo nalomi ukhoka unyetshimhlovuleyo usiza kusiza fane ukuthi njengebantu siyasola njengesizwe siyasola nesizakalo sona lesi esibekhona.
Amapholisa athi ayadingisisa ngalolu daba njalo uhulumende ubikwa esithi abanye abavezwe kulo mfanekiso sebejeziswa ngoba abasafinyeleli ukusebenzisa imali yabo esemabhanga kanye lezinye impahla zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeButeho.
Linjani baba Gande? IPutheho yimbizo esibelayo njengabantu bemathebele ndende Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Putheho lithathelwe kwigama iligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept. IPutheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Putheho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho. Indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weButeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane lezepolitics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli. Ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo. A number of resolutions were made. Abizwa ngokuthi ngama Putheho resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto, kube le ndlela, kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations, abantu where they are nominating, abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbe ukuhlanganiso yakha kuyo, kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha afike kuPutheho Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungako yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMatabeleland sibe lenhlanganiso lamabandla atshiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise? Kuyini okungakubangela lokho?
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavotele. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele i-development yethu, impilo yethu, i-gender equity and equality, environmental protection, i-protection yama-resources, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Mbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike lakhulumisana lazo na, njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yeBhudeho, besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris Gande. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu namhla. Selomculi kamaskandi umdaza maqhawe aTiana linsizwa idabuka esigabeni semasebebe eLupane, kodwa ihlabela ikwele South Africa. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umculo kaMaskandi uqale 2019 lapho ngakhipha khona i-single track yami. Ngabuya ngakhipha i-album 2021 ethaba esifazayo. Manje ngisebhizi ngekusebenza kwenye i-album yami naye ezayo engeke ngiyisho igama. Nabantu sengingabakhiphela futhi nama-single track o-2022 ngingayikhipha no-Slow Poison. Namanje ikhona enye engiyikhiphile nomfowethu engisebenzisane naye lapha uSebethule.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafuna ukuthi bexhumane nami noma bafuna ukuthi bethole ingoma zami, bethole yonke imisebenzi yami engiyenzayo, ngoba kuphelele eculeni kuphela. Ngiyashuta amavidiyo, amadrama, ngibuye ngibe umuntu futhi o-actor. So bonke abafuna ukuthola imisebenzi yami ku-Facebook bangithole ngumdazi maqhawashiyana. Inamba zami zocingo zithi 063 37 27 609. Kulapho engitholakala khona naku-WhatsApp, naku-YouTube ngiyakutholakala futhi uyakwazi ukuthi ubhale umdaza umaqhawashiyana la uzongithola khona. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kulabo asebekwazile ukungisapota, nakulabo abazokwazi ukuthi bayithole lento imeseji yami, bekwazi ukuthi bebheke imisebenzi yami bangisapote.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Amazwi engawashiya kubalandeli nakubantu ukuthi bafowethu sicela kakhulu isapoti, ngoba lokhu sikwenza kuyikufuna ukuthuthukise indawo zakithi ngomculo la, ngomculo wethu wesintu lo kaMaskandi, ukuthi amasiko abuyele. Amasiko abuyele, into ebezenziwa kudala zikwazi ukwenziwa, singalahli isintu sethu. Ngicela nakubo bonke la kufinyelela khona ivoice yami, nanoma iyisponsa nabanye nje abasizayo nemicimbi, nikwazi ukusithinta nathi sizimisele ukufuna ukusebenza.
Asa toni, siwa na yele la wakwe sa zane, sipo o toni, siya ka.
Siyabonga ntungamili namhla obexoxa lomculi kaMaskandi umdaza maqhawe yachiyana. Singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphumuka ifilimu ye-Al Jazeera zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Okwanamhla sokwanele bakwethu. Olivalelisayo yimi uMagumede ngiseWashington DC. Ugaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka mhuri yeZimbabwe.